ndirikutoshamiswa kuti vatsvangirai vakuru midza kunakidzwa nemasimba nepower kudaro. Takatanga navatsvangirai muna 97 tichiita zvenei tikazoita 99 pafoma MDC. Tichiti tese hatisi kuda kuti masa agare mumapolitical party, uye hatidi zvekuti any political party inenge iriko ifunge kuti zvainofunga ndo zvinofungwa nevanhu. Saka naivo vachifunga kuti zvavanofunga ivona Mugabe ndo zvinofungwa nevanhu veZimbabwe, ndo kukanganisa kwatakagara tichiti hatisi kuda kuti vatifungire. Vanoziva seiko kuti chii chaitika pareferendum, uye vanodaidzire chiko referendum kana vachifunga kuti referendum kungodeendawo zvedu tichipedza mamiriyoni emari avari kuda kupedza kutiende kureferendum iko. Vakatora vada mamiriyoni nemamiriyoni ema US dollars. Asi zvipatara hazvina mari, vana vari kushaya mari dzezvikoro kuzvikoro uku, saka vangazviitira chii? Saka tikaita vatungamiriri vanofunga kuti vanokwanisa kupedza mari yenyika, vopedza nguva yenyika, asi ndo kutokanganisa, ndinofunga kurasikwa kwavaita ipapo. Tekuona kwandiri kuita referendum ichaitwa iyi, vanhu vezimbabwe vakawanda vanoziva zvavanoda, ndinofunga vacharamba bumbiro iro nokuti harina kubva kwavari.
Imi seNCA magara henyu mataura kuti hamuwirirane nezvaiitwa neCOPAC. Matanga here imi zviri pamutemo chirongwa chekupikisa zviri kubva kuCOPAC izvi?
Tatotanga ehe, inyaya yekuti hedu hatina mari yakawanda, saka vanhu vazhinji havazooni zvaisimboitika kare, kuti vanoona vanhu vakapfeka matisheti, vanoona zvese zvinokuti hatina mari. Asi takatotanga, tandingadawo ndii vanhu vanyatsozwisisa nechekuti zvamatoita izvi zvekuti pamwe mandibvunzawo mukandipa mukana wekutaura pastudio 7 pano, inotaridza kuti vanhu vanenge vachiteerera vanotogwaka kuti kune NCA iri kuti kwete uye iri kuda kuti vanhu vavhote no. Ndiwo kutokambena ikoko makambenero emazuva ano asiyana nemakambenero ekare ekuti pamwe unounganidza vanhu woitarale. Izvezvizvi paane nzira idzodzidzi dzekutaura pamhepo, dzekutumira mameseji pamafoni, dzekufamba-famba muvanhu vashomanani. Saka NCA yakatotanga uye icharamba zvicharamba zvichienderera mberi, inofunga pazvinenge zvaakusvikawo kumazuva anenge akutarwa ereferendum.